Mumwe vanhu vari kubatsirwa nezvirongwa izvi ndavatendai chitavo avo vanogara mumusha wedombo ramwari kuEpworth uyo uri kumabvazuva kwakadziva kuchamhembe kweguta reHarare. Vachitavo vanoti vaimborarama nekupiwa chikafu panguva yenzara asi pari zvino vari kuzvitengera chikafu zvichitevera chirongwa chekurima hohwa chavakatanga vachiwana rutsigiro kubva kuWFP ichitsigirwa nemari inobva kubazi reAmerica rinobatsira pasi rose reUnited States Agency for International Aid USAID.
Vana vari kudya isitopfeka, vanoenda zvikoro, vana vedu vari kuenda tichikwasa kuafoda.
Vachitavo vanotiwo kubva pachirongwa chavo chekurima nekutengesa hohwa vakakwanisawo kutanga bhizimisi rekutengesa gasi rekubikisa pamwe nemusika wekutengesa murivo nezvimwe. Mumwe mugari wekwajacha kuEpworth kwekare vaGeorge Bascoro vanoti havachatambira chikafu zvichitevera bhizimisi rekupfuya huku ravakatanga senzira yekuti mumba mavo musagare muine nzara.
Pane zvawana kuchikoro takukwanisa kubhadharirawo wana kuchikoro ni kana kudyawo chikafu panapa.
Mudzimai wavo amai Nyarai Bascoro vanotiwo zvange zvakaoma kugara vachimira mumutsetse wekupiwa chikafu vachiti vakatokwanisa kuvhura tuck shop kubva pachirongwa chekupfuya huku chavakatanga chichitsigirwa neUSAID.
Kuri kutengesa huku hatifumboshaya mabhaya kutuck shop. Tikange taona kuti tuck shop yedu yatidzikirei mukando uriko tobva tanokwereta mari kumukando zvekuti zvezvizvi ndakatonokwereta imwe 258. Tiri kutosimuka, mhuri yangu iri kudyawo zvainoda, iri kudyawo mazai, chikafu chine hutano.
Mutauri weWFP muZimbabwe vaChristopher Charamba vanoti zvirongwa zvavo zvekuti vanhu vazviriritire zviri kubatsira chaizvo zvekuti vanhu vakawanda munyika vave kukwanisa kuzvitengera chikafu. Vanotiwo shuviro yavo ndeyekuti varambe vachiwana rutsigiro rwemari inobva kuUSAID kuitira kuti vabatsire vakawanda munyika yese.
Vamwe vainge vachitadza kuwana mari yekutenga chikafu mumba, iye zvinezvi vaakuwana chikafu chekuti vakwanise kudya katatu pazuva, vana vari kuendawo kuchikoro. Saka isusu seWorld Food Program tiri kuona zvichinyatsokubatsira vanhu.
Muna ndira USAID yakapa WFP mari inodarika mamiriyoni 10 madhora ekuAmerica yekupa vanhu chikafu mumatunhu mana kubva muna ndira kusvika muna kurume. Mari iyi yakauya pamusoro peimwe mari inodarika mamiriyoni 24 madhora yainge yatopiwa kuZimbabwe neUSAID. Muumiriri weAmerica mutsva muZimbabwe amai Pamela M. Tremont vanoti nyika yavo yakazvipira kuramba ichibatsira Zimbabwe uye gore rino iri kuwedzera rubatsiro panyaya dzechikafu.
This funding, including $39 million, is new money. Will address short-term.
Mari iyi kusanganisira 39 miriyoni yatawedzera ichabatsira panguva ino yenzara uye kuti pave nenzira dzekurima dzinoita kuti vanhu vawane chikafu chinokwana.
Nyanzvi munyaya dzechikafu dzinoti vanhu vanodarika mamiriyoni manomwe vanoda rubatsiro muZimbabwe kusvika mwaka wekukohwa gore rinouya. Nyanzvi idzi dzinotiwo dambudziko rechikafu riri kuwedzera nekushanduka kuri kuita mamiriro ekunze zvekuti nyika dzakawanda kuchamhembe kweAfrica dzakatarisana nedambudziko iri. Kunze kwekupa vanhu chikafu, masangano eUSAID neWFP anotsigirawo zvirongwa zvekurima mbeu dzinokurumidza kuibva mumwaka yekushaya mvura yakakwana, kuchengeta huku, tsuro nekurima muriwo nehowa. Nyanzvi munyaya dzebudiriro vachishanda nesangano reAction Aid vaJoy Mabhenge vanoti rubatsiro rweAmerica rwakakosha nekuti runoita kuti vanhu vawane chikafu panguva ino yenzara.
Zvinotoita kuti vazhinji vanenge vari parumananzombe, vazhinji vanenge vasingakwanisi kuwana chikafu chinovakwanira vange vachibatsirwa naivava vana America naivava vana Britain naivava vana WF.
Mumwe mushandi mukuru mubazi rekuchengetwa zvakanaka kwevanhu vaClifford Matorera vanoti hurumende inotenda rubatsiro kubva kunyika nemasangano ekunze. Kubva muna 1980 America yapa Zimbabwe rubatsiro runokosha mabhiriyoni mashanu emadhora US$5 billion munyaya dzehutano, dzidzo, budiriro uye mari inodarika mabhiriyoni 2 emari iyi yakashandiswa pakuwanisa vanhu chikafu. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangusha.